manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 28/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri wezanu PF waConstantine Chiwenga vanoti Congress haisi kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri sezvo nhengo dzebato rose dzakabvumirana kuti vaemarson Munangagwa vaenderere mberi vachitungamira bato iri kwemamwe makore mashanu nyanzvi dzechirwere chegomarara rezamo dzinoti zvakakosha kuwanisa mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwa nacho Vana vechikoro vatanhatu vakasungwa mushure mekuwanikwa vaine mapepe ebvunzo dzeO-level akaburitswa bvunzo dzisati dzanyorwa vomiswa pamberi pedare redzimosva kumasvingo. Zvikwata zvenhabvu zvezvikoro munyika zvorasikirwa nemukana wekukwikwidza kumakwikwi ekwesapa Cup African Schools Football Championship nekuda kwekudzingwa kwezifa neFIFA. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri wezanu PF vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vati Congress yezanu PF haizi kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri sezvo nhengo dzebato dzakabvumirana kare kuti vaemarson Munangagwa vari kutungamira zanu PF vari zvino vaenderere mberi vachitungamira bato iri kwemamwe makore mashanu anotevera nekuti vari kugona basa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiwenga vaudza musangano weCongress uri kuitwa muHarare kuti hapana sarudzo dzichaitwa nekuti nhengo dzezanu PF dzinofara neutungamiriri pamwe nemabasa ari kuitwa navamunangagwa nekudaro vaona zvakakodzera kuti vaenderere mberi nebasa ravari kuita vati nekudaro vamunangagwa vacharamba vari mutungamiri webato uyewo ndivo vachamirira zanu PF musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya
Taifanira kuita sarudzo asi nyongo dzedu dzese dzemusangano dzakatoisa chisungo chekuti vamunangagwa varambe vari mutungamiri wedu.
Vachiwenga vatiwo vamunangagwa ngavavhoterwe musarudzo dza2023 kuti vaenderere mberi semutungamiriri wenyika. Mutauriri wezanu PF vaChris Mutsangwa vaudza Studio 7 kuti Congress ichaita chisungo chekutambira vamunangagwa semutungamiriri wezanu PF zvichitevera kudomwa kwavakaitwa nematunhu ese nemapazi ese ebato iri akaita sere vechidiki madzimai pamwe nevakarwa hondo yerusununguko.
Vese ivava vakatenda kuti president wedu ari kuita basa rakanaka saka zvatobuda pachena kuti hatina mumwe kandidati ari kuzobuda pano and vese vakapa chisungo chekuti kuCongress kwatiri kuenda chisungo chiko chedu ndechekuti vamunangagwa nekugona basa kwavari kuita ndo vachange vari mukuru wedu and zvekare tichienda kumaelections tichange tiinaivo vachititungamirira vachidada nemabasa akanaka avaitira nyika ino muchinguva shomanini chemakore mana chavandutsa upenyu hwevanhu vemuZimbabwe.
Imwe nhengo yezanu PF inogara kuBritain Iyo iri kupinda mukongress iyi Dr. Masimba Mavaza vatiwo zvaitika nhasi zvaratidza kuti vamunangagwa vanofarirwa munyika yese.
Vakasarudzwa mumaprovince. Saka maprovince achazowana nguva yekutsanangura kuti tisakasarudza takabvumirana saka vamunangagwa vanoramba varipo. Saka havana kungomuka vasinza vachinza vakwikwidzwa vanokwikwidzwa asi hakunaka vakwikwidza saka vasimuka kana vatora chigaro vasina avakwikwidzwa.
Zvichakadai mumashoko avo ekuvhura Congress vamunangagwa vati musangano uyu uchabuda nemitemo ichashandiswa kutungamira bato kwemakore mashanu anotevera kusandura bumbiro remutemo kuti rienderane nezviri kuitika munyaya dzeupfumi nemagariro evanhu. Vamunangagwa vati remangwana renyika rakajeka chete kana ZANU PF ikaramba iri panyanga uye vati ichakunda musarudzo dzegore rinouya.
Takatounganidza zvese zvinodiwa kuti tichitanga kutsvaga rutsigiro kuti tigokunda musarudzo.
Izvi zvatsinirwa navamutsvangwa avo vati kupinda musarudzo kwemamwe mapato anopikisa akaita seCitizens Coalition for Change kutambisa nguva nekuti ZANU PF ichakunda zvine mutsindo. ACCC inogaro taura kuti ichakunda musarudzo dzegore rinouya kana dzikaitwa zvakajeka pasina mhirizhonga. Vakasanobada chinzvimbo chemutevedzeri wemutauri weCCC vaFelix Mafa vati vanoshamiswa nemashoko avamunangagwa vachiti bato ravo rakatokunda musarudzo dzapfuura.
Haazvizive here kuti 18 takavarova iye nhasi akataure kuti vamunangagwa vakawina nenhamba ipi. Takapiwa 3 numbers kuti akahwina asi tikaedza tikaona kuti makoti acho akabatwa ari muhomwe. Asi ezvinezvi ngaakangamwe hake tavhara mwena yese.
Mapato nemasangano akawanda kubva kunyika dzeSADC, Africa nemhiri kwemakungwa apindawo mucongress akapa mashoko ekutsigira ZANU PF. Congress yeZANU PF inopera mangwana masikati apo pachadziviswa vatungamiri vatsva vebato iri mumatare eCentral Committee nePolitbro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Vana vatanhatu vegwaro reform 4 vepachikoro chemadamombe sekondari kwachivi kumasvingo nhasi vabatwa nemhosva yekuwanikwa vaine bepa rebvunzo dzechirungu risati ranyorwa ndokubhadhariswa mari yebvuma murandu kana kuti find inosvika zviuru makumi matatu zvemadhora emunyika kana kuti 30,000 RTGS pamunhu nemutongi wedare remajistrate mumasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vana ava vanoti Tinashe Mudharara ane makore gumi nemapfumbamwe kana kuti 19, Nyasha Gundani ane makore gumi nemasere 18, Eric Mudzimba ane makore gumi nemapfumbamwe 19, Prime Mapasure ane makore gumi nemapfumbamwe 19, Tadiwa Mudimu natinotenda Muzamani vane makore gumi nemasere 18 vamira pamberi pemutongi wedare Muzvare Concept Angwerume avo vavabatwa nemhosva yekutyora mutemo weZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC Act. Kuetare vamwe vana ava vafrend Chirairo vati vana ava vanga vachipomerwa mhosva yekuwanikwa vane bvunzo iyi iri munhare mbozha dzavo bvunzo risati dzanyorwa. Vaenderera mberi vachiti kunyange vana ava vakasungwa mapurisa anofanira kuferefeta kuri kubva mapepa ebvunzo aya kuitira kuti vanhu vari kupa vana mapepa aya vasungwe nekuti ndivo vari kutanga kupara mhosva. Mumwe mubereki wevana ava aramba kudomwa zita rake achiti anogona kuzokanganisa nyaya iyi iri mudare ati anorwadziwa kuti vana ava vasungwa voga asi pane mudzidzisi anonzi aiva munyaya iyi asi haana kusungwa.
Ndiri mumwe wevabereki wevana vabatwa nebepa asi kuti ndoziva kuti nyaya idzi dziri kutangira kuzvikoro kwavo. Pane nyaya yekuti pane ticha pachikoro ichocho ari kunzi ane chekuita panyaya yemapepa iwawaya. Kana zvichiita dai please paedza kuinvestigatwa ivo maticha neZIMSEC yacho. chona.
Vana vari kuwanikwa vane bvunzo padzinhare mbozha dzavo, iwo mapepa ebvunzo idzi asati aburiswa zviri pamutemo uye bvunzo idzi dzisati dzanyorwa, vanonzi vawandisa gore rino, izvo zviri kuita kuti vamwe vati zvinoshayisa bvunzo dzegore rino chiremera. Vamwe vana vakawanikwa vaine bepa rebvunzo dzemasvomu kana kuti maths kwaZimba pamwe nepabhigita fast secondary school kubhigita svondo rapera. Bazi rinoona nezvebvunzo munyika reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC rakabudisa pashoko ekuti riri kuongorora nyaya idzi, uye vanenge vawanikwa vaine mhosva vacharangwa zvinoenderana nemutemo. Mutauriri weZIMSEC Muzvare Niki Dlamini vakaudza Studio 7 kuti vanenge vabatwa nemhosva mudare vanogona kupika makore anosvika mapfumbamwe mujeri, uye vanomiswa kunyora bvunzo kwemakore matatu. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Nyanzvi mune zvirwere zvegomarara rezamu dzinoti zvakakosha kuti pawaniswe mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwe nacho, uko hurumende ichikurudzirwawo kuti itore matanho anoitwa anoita kuti kurapwa kwegomarara kuve nyore munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda nhasi apo nyanzvi mune zvegomarara dzasangana pachipatara cheParenyatwo Group of Hospitals, icho change chichitambidzwa mapiritsi eTamoxifen akatsvagwa nesangano reCancerSafe, awo anobatsira kuti vanenge vamboita gomarara remazamu vasazobatwa naro zvakare. Vachitaura mushure mechiitiko ichi, nyanzvi mune zvekurapa chirwere chegomarara uye variwo vakatanga sangano reCancerSafe, Dr. Anna Mary Nyakabau, ati mushonga weTamoxifen wakakosha mukudzivirira kudzoka kwechirwere chegomarara rezamu, asi vachiti pane vamwe vasingakwanisi kutenga mushonga uyu, uyo unonyiwa kwemakore ari pakati pemashanu negumi.
Kwauyu unoshanda kudzivirira kuti kensa isadzoke kune munhu anenge apedza kurapwa. Saka munoziva pachivanhu pedu nyaya yekudzivirira iyi kazhinji hatinyanyoikoshesa. Saka CancerSafe nemamwe mabasi vachibatsirana ne Ministry of Health Parenyatwo Hospital nevanodawo kubatsira mapharmacists nemamwewo makambani akaisa mari dzavo, takaisa musoro pamwe chete tikatenga mushonga uyu.
Vachitambira mushonga uyu pachitiko ichi, mukuru weradiotherapy pachipatara cheParenyatwo Group of Hospitals Dr. Notando Mutizira,
mapiritsi aya kazhinji tichi kana munhu achinge apedza mamwe matreatments akanangana necancer anosangana chemotherapy, radiotherapy, surgery, kana munhu achinge apedza izvozvo anozoiswa patamoxifen kazhinji kwemakore 5 dzimwe nguva zvichienderana nekuti chiremba vari kufungei pamusoro pemurwere kana kuti vaonei maererano necancer. Vamwe varwere vanogona kusvika even 10 years pamapiritsi iwayo.
Vachitaurawo pachiitiko chanhasi ichi, vaitai mabasa bopoto avo vakatobviswawo rimwe zamu nekuda kwegomarara iri, uye vati vapa mishonga yeTamoxifen vati zvakakosha kuti hurumende itore matanho anoita kuti chirwere chegomarara ichi chirapwewo pachena munyika, pamwe nekuona kuti michina yekushandisa iripo.
Tofunga kuti hurumende yaunzwawo chi polisi yekuti kana kuti vari above a certain age kana kuti cancer since iri kuspread fast iunzwe ufanike zvinongoitwawo mumwe wamadrugs aya. In other countries vanhu vabhadhara cancer drugs, but isusu tokubhadhara zvekuti hai zviri kutidhurira paupenyu. Vawandise mishina yakawanda maregions, hazvinetse one kuBulawayo, one kuMutare, one kuGweru, vanhu vese vari kufamba kubva Bulawayo kuuyawo vouyawo kudzwa kunzi mishina wakafa. Unozvinzwa sei?
Vataura pachiitiko ichi vakamirira munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Aspect Jacob Maunganidze, vati
government nemapartners ari kubatsira kuti Tamoxifen iwanikwe pachena zviri nyore. Mishina iri kugadziriswa, government iri kutarisa on ma options ekuripeya iyo yacho, uyezve nekuunza mishini mitsva, and this zviri paadvanced stage yekuti mishini mitsva iuye.
Mishonga yapiwa chipatara cheParenyatwa inonzi ichabatsira vanhu mazana matatu nemakumi maseve kana kuti 380 avo vasingakwanisi kutenga mishonga iyi kwegore rose. gomarara rezamo rinobata zvese vanhukadzi nevanhurume asi kumadzimai rinonzi ndiyo mhando yegomarara inoteverera gomarara remuromo wechibereko mukuraya madzimai zvakanyanya munyika. Mwedzi uno wagumi guru, mwedzi wekuyeuchidzana pamusoro pechirwere chegomarara repazamu kana kuti Breast Cancer Awareness Month. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Vasiri Ramaphosa vakati nezuro manheru zvakanga zvisingatarisirwi kuti muzinda weAmerica uri muSouth Africa vakadzivisa nezvekurwiswa kungangoitwa South Africa mukupera kwesvondo nematororo ivo usina kutanga vataura nehurumende yavo. Murume anofungidzirwa kuti ndiye akarwisa vaPaul Pelosi vanoye murume wemutauriri wedare reparamende muAmerica amai Nancy Pelosi anonzi akananga imba yavo yekuSan Francisco. Sangano renhau reAssociated Press rinoti vanhu vanoruziwa nezvenyaya iyi vataura mashoko aya nhasi. VaPelosi vakarwiswa vakarohwa zvakaipisisa nesando mumusoro. Mutauriri wavo anoti vaPelosi ava nemakore makumi masere nemaviri vakakuwadzwa musoro nemuviri wose uye vati vari kutarisirwa kupora kubva muchiitiko ichi. Vamwe varimi mumatunhu akasiyana siyana emunyika zvikuru mudunhu remasvingo vanonzi vari kutambira nemufaro kunaya kwakaita mvura mazuva mashoma adarika vachiti vave kutotanga kuturura mapadza kuti vapinde muminda vachigadzirira mwaka mutsva. Asi varimi ava vari kuchemawo nekukwira kwavanoti kwemitengo yezvikwanisiro zvinosanganisira mbeu nefotereza izvo zvavanoti zvichakanganisa gadziriro yevakawanda. Amai Rosina Gonese vemubhukure kwamakonese kwagutu vanoti kutanga kunaya kwave kuita mvura mucherechedzo yekuti gore rino mvura iriko asi dambudziko ravari kusangana naro nderekuti mutengo wembeu wakakwira zvakanyanya zvekuti varimi vashoma ndo vachakwanisa kunge vachizvitengera mbeu.
Mvura yakugadzirira yakutogadzirira vanhu vakatochera makomba asi mbeu handi yatisina zvikwanisiro hatina. Ndeu yacho yakudhura zvokuti masati keji hatitombomagoni kana sati keji chaichai hatigoni ende mvura yacho gore ino inoratidza zvokuti isitakura inoratidza zvokuti ichanaya asi zvikwanisiro hatina mombe izvizvi dziri kuswa nokushaya mafuro.
Izvi zvinotsinirwa nava Opus maunganidze vemubhuku rekwachinyang'anya kwakare kwagutu kumasvingo avanoti varimi vakawanda vave kutotarisira kuti vachanunurwa nezvikwanisiro zvavanotambiriswa nehurumende pasi pezvirongwa zvepfumvudza nechemutungamiri wenyika chePresidential Input Scheme.
Kwakachodeidzirwa nezuro mudare rokuti munhu wese nganyorwe mazita zvikanzi zvitupa zvenyu munyora nenamba dzitizvizvitupa. Toda kuziva kuti vanhu vangani vakawana mbeu. Mbeu dzava kudhura mareseva hadziwanikwi dzinowanikwa dzichidhura. Saka vanhu vanoda kurima makomba havachadzari mbeu dzakanaka.
Asi mumwe murimi ari kuuzumba vaEfraim Chirenje vanoti ivo havasi kutsukunyudzwa nemvura yakanaya svondo rino iyi kunyange hazvo yakanaya yakawanda mudunhu mavo. VaChirenje vanoti mvura iyi ndeyemuna kamwe kana kuti bumharutsva iyo inogona kumboenda yosiya mbeu dzinenge dzaiswa muvhu dzichitsva nezuva.
Kuti titisisi mvura yekurima hatingadaro nokuti nguva yekurima haisiinei asi mwedzi uri kuuya uyu Novhemba kunoku handiti ndobumharutsva kana kuti ndonhingi haiwa isiyekurima mwedzi uri kuuya uyu ndowatinenge takutokandira kurima.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vanoti mwaka uno varimi wakawanda vachakundikana kuzvitengera zvikwanisiro izvo zvichaita kuti vakawanda vatarisire rubatsiro kubva kuzvirongwa zvehurumende izvo zvavanoti zvinonyanyobatsira varimi vepasi.
Mitengo yembeu, fertilizer, mishonga, magetsi nezvimwe zvinodiwa pakurima zviri kuramba zvichikwidzwa nguva nenguva. Varimi zvavakuvaomera zvikuru pamusana pekukoniwa kutenga zvokurimisa. Mbeu zhinji nefertilizer zviri kuenda kuzvirongwa zvepfumvudza. Hongu zvakakosha kupa varimi vadiki zvokurimisa, asi varimi vakuru vanenge votambura kuti vawane zvokurimisa.
Chagurudzo yakaitwa neStudio 7 inoratidza kuti tsaga re50kg yefotereza yerudzi rweCompound D riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti $39 nemadhora makumi mana nemashanu kana kuti US$45. Tsaga re50kg urea rinonzi mune zvimwe zvitoro riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica makumi manomwe zvichikwira kana kuti $70 kuchitiwo fotereza yepamusoro kana kuti AN ichitengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi mashanu nemaviri kana kuti $52 richisvika kumadhora makumi mapfumbamwe kana kudarika kuzvitoro zviri kumaruwa ari kure neHarare kana kuti US$90. Mbeu inonzi iri kutengwawo nemitengo yakasiyana-siyana zvichienderana nezvitoro. Sapo yemakirogiramu mashanu inonzi iri kutangira pamadhora ekuAmerica gumi nemashanu kuchitiwo makirogiramu gumi achitangira pamadhora makumi matatu ekuAmerica zvichikwira. Hondo iri pakati peUkraine neRussia inonzi nenyanzvi mune zveupfumi yakakonzerawo kushomeka kwefotereza pasi rose izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zvekurima zvichatovedzera dambudziko rechikafu pasi rose. Russia neBelarus dzakabatana dzinowanisa pasi rose zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% zvepotash iyo inogadziriswa fotereza. Hurumende inonzi inoshandisa mari inoita US$662 million pagore kutenga fotereza kubva kunze kwenyika. Munhau dzemitambo. Zvikwata zviviri zvechikoro chevakomana nevasikana zvemuZimbabwe zvinonzi zvarasikirwa nemukana wekukwikwidza mumakundano eCAF School Football Championship ari pasi pekosafa ayo ari kutanga mangwana kuMalawi zvichitevera kurambidzwa kukwikwidza kweZimbabwe munhabvu yepasi rose neFIFA. Tichakupai zvizere nyaya yenhabvu iyi munhau dzedu dzemitambo mangwana.
Gichi waza waza Friday my darling, waza Friday seven to four.
Muchirongwa chedu chesvondo rino chatinotarisa nyaya dzemimhanzi, Ivanzi Dzininga weStudio 7 nasi anotipa hurukuro yaaita nemuimbi wemusambo weAfrofusion anonzi Pio, asi rekuzvarwa naro achinzi Simba Rashe Abel Pio.
Ya, zvema gitare ndakatanga ndiri kuchikoro chaiko, but professional recording ndopandakazotanga mugore ra2012.
Vabereki vaitiwo kudii pamakazvitanga?
Ya, kazhinji paunotanga havazi vese vanozvitambira, havazi vese vanosapota, vamwe vanodzikisira. Asi wakatifambei nendima yacho, mushure mwenguva wabudirira vanotanga kuzonzwisisa kuti aiwa munhu anga akananga anga ari chinangwa ichi nechino, saka havazi vese vanoapprecieta, havazi vese vano, asi varipowo vanotsigira.
Vanhu vari kuitambira sei music yenyu muindastry?
Ya, vanhu vari kutambira music. Ya, vanhu vari kutambira music, that's why muchiona tichiramba richi promotion. Mapromota atinawo, usual mapromota atinawo munyika medu ndiye kutongo vanongo vachida mari, vanotarisa panenge panona. Munhu atirirei rirei handiyo vanoda kushanda navo. usati wadirirei haa zvinenge zviri kure kuti uve uchisimudzira kupinda mustudio everything kuti ndiise zvinhu zvangu online everything need money.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Ya vanoda kundibata ma social media handles, it's POZW spelled PIYOZW. Ku Facebook, ku YouTube, kwa channel inonzi POZW also. Then number mbozha runare 0771 126 102.
Kamunoda kubudao nako mdariro ndekapi?
Kanichabuda nako mdariro kanonzi Tsomtsom. Kwira kuti zvakandi momotera zvakandi dzvanya.
Zvinzwira mukomana wechidiki anonzi Pio rekuberekwa achinzi Simba Rashe Abel Pio achirova musambo weAfro Fusion kuti aiwa azivisa kuti ndapindawo imomo munhandare yemimhanzi tanzwa achitsanangura muhurukuro yaaita naIvans Zininga. Tinotenda zvikuru Ivans nekuwana muimbi uyu. Totarisira kunzwa vamwe vaimbi svondo rinouya. Chirongwa chedu chelife talk na 8 PM. Nasi tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano wekongresi webato rezano PF, uko tinonzwa kuti mutevedzeri wemutungamiri webato iri vaConstantino Chiwenga vazivisa kuti kongresi haisi kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri sezvo nhengo dzese dzebato iri dzakabvumirana kuti vaemase nemunangagwa vaenderere mberi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz shortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. nyanzi dzechirwere chegomarara rezamo dzinoti zvakakosha kuwanisa mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwa nacho. Bato rezano PF rinosunga kuti mutungamiri webato vaEmerson Munangagwa havasi kuzokwikwidzwa paCongress iri kuitwa iyo iri kutariswa kupera mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Gaino Gumede Saidi.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyambonga uJonga Wilson Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 28 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
UMnangagwa wakhokhele ibandla leli.
History and track record to lead our party.
Amalunga wonke ebandla lezano PF athi uMongameli Emerson Mnangagwa kumele abe ngumabhalane omkhulu webandla leli. Abantwana besikolo seMashingo sebetholakale belecala lokuba lomhloliso wesilungu ongungekho emthethweni.
Asazi ukuthi kathi bacabanga njani bona bona abantu abayibo abakhangeleyo abasikhangeleyo ngoba nxa inhlanyelo i 10 kg iya kuba yi $30 whereas eZimbabwe kakula muntu ofola that kind of foreign currency.
Abalimi abaningi bakhala ngentengo yenhlanyelo ephezulu. Namhla sixoxa leqembu le insingizi elethekelela kwelemelika okwamanje. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zokholo uThabiso Moyo owazakala ngokuthi ngumadewa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga ebandla lezano PF asevumelene ukuba uMongameli Emerson Mnangagwa uza kuba ngumabhalane omkhulu webandla elibusayo okweminyaka emihlanu ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni omkhulu webandla leli oweCongress uMnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli kaMongameli uthe izabelo zonke zifuna ukuthi uMnangagwa akhokhele ibandla leli.
History and track record to lead our party. Let us all register to vote for him and the party.
Ulembali njalo siyazi lapho avela khona, akasibhaliseni ukuvota sonke, simvotele umnyaka ozayo. Lokhu kusekele njalo zinhlangothi zonke zebandla leli ezithi zithakazelela ukwenziwa nguMnangagwa. Sokukhangelelwe ukuba ibandla leli lethule umbiko oveza ukukhethwa kukaMnangagwa, okhangelele ukuba uzakhetha njalo amalunga aqakathekileyo. UMnangagwa utshele amalunga ebandla lezanu PF ukuba bazanqoba kukhetho oluzayo. Ilunga lezanu PF uMnumzana Adimaya Masikati uvumelane lokwethulwe nguMshiwenga esithi uMnangagwa usebenza kakhulu eZimbabwe.
Ngo-2023 okokuqala kusukela lapho engena khona ukuba ngupresident, upresident Emerson Mnangagwa wenelisile ukuthi ayananise abantu kumbe amalunga ebandla lezanu PF ukuthi behambe ngogwalo lunye langonyathelo lunye. Lokho kuyinto eqakathekileyo ebandleni lezanu PF ngoba kunika ibandla lezanu PF amandla ukuthi lisebenze ndawonye, abantu babezwanane, kube lokuthula, kube lobudlelwane obuqotho. Okwesibili, kusukela lapho wangena ukuba ngupresident useqalile ukwenza uyenze inhlelo ezehlukeneyo enza ukuthi ilizwe liqhubekele phambili.
Umsekeli wesikhulumeni sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Mafa uti akumangalise ukhetho kwamnangagwa uphinde wathi kabasoze banqotshwe ukhetho oluzayo.
Thina sithembe abazalwana labantu beZimbabwe esithi ngama citizens. Kambe umbaba umthwanga ukhumbula ngubani ongaphinde votele ibandla elahluleka for 42 years khathesi selikhampena njengeparty eku-opposition. Hayi lizaba zinhle zithobelele batho njalo abadala. Thina singabanqobi, sibanqobile ngo-2018 batyonja. Yikho lo nyaka sivalile konke imlindi yonke yokwenza ubugweregwere.
Umnumzana Bekezela Gumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi ibandla leZANU-PF likhanya selungele ukhetho oluzayo.
Noko kutshengisa ukuthi iZANU eyayikhona kudala kusayiyo. IZANU yakudala eyalwela ilizwe leli yayilwela i-1-1 vote. Uyabona yayilwela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukuthi ephilisane kuncintiswane abantu bethole umkhokeli abamfunayo kuZANU phakathi. So kutshengisa ukuthi akula democracy. Umuntu engakho ukhonjelwe yedwa engazange encintisane. Kuswelekile yini kuZANU abantu abafuna isikhundla sokuba president futhi bencintisane laye? Kutshengisa ukuthi akula democracy. Izikhundla zonke ezinyele ezimayo zincintiswana esakhe sisala ngesinjani.
Abanye abasemhlanganweni lo bagoqela abamela amabandla akuzwekazi le-Afrika anjenge-Front for Liberation of Mozambique, African National Congress, Southwest African People's Organization le-Chama Chamapinduzi. Ngimele isitwe 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abantwana abayisithupha besikolo seMadamombe Secondary School esigabeni seChivi esabelweni seMashwingo abatholakale belamaphepha omhloliso wesilungu sebehlawuliswe izinkulungwane ezingamashumi amathathu zamadola $30,000 munye ngamunye. Abantwana laba abathoniswe emthethwandaba eChivi batholakale belecala lokwephula imithetho yeZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC nguTinashe Mudarara, Nyasha Gundani, Eric Mudzimba, Prime Mapasure, Tadi Mudimu, Lotino Tenda Muzamani, bagwetshwe ngumantshi uConcepta Ngwerume. Intengo yenhlanyelo eZimbabwe ibiza imali ephezulu okwenza ukuba abalimi bathi bazehluleka ukulima kahle lonyaka, kubika uAnastasia Ndlovu.
Amavinkili amaningi obulawayo lezinye indawo zelizwe athengisa inhlanyelo ngentengo ephezulu okumangalisayo. Emavinkilini amaningi isaka elilodwa lenhlanyelo yomumbu alesilinganiso se-10 kg ibiza amachumi amathathu amadola emelika i-$30 ukuthi eyamabele alesilinganiso se-5 kg ibiza amadola alichumi lambili $12. Omunye umlimi umnumzana Matthew Bivesi Sivanda ukhala ngentengo yenhlanyelo esithi uza kwehluleka ukulima lonyaka.
Inhlanyelo esiyilimayo hayi kunzima kulezi nsuku ayithengeki ngoba inhlanyelo thola ukuthi isidula okungenziyo. i-10 kg i-$30 akunjela ukuthi $30 ulima insimu enkulu o-10 hectares uyabuluze malini ulima. Kukade uhulumende bekumele ayehlise inhlanyelo ibe inhlanyelo ethengekayo kwenzela ukuthi abalimi benelise ukuthi balime ilizwe lithole ukudla okweneleyo njengoba ilizwe livelelile sisendlaleni kuyo yonke into le economy ivele kulobunzima obukhona abantu bengasebenzi ngoba abantu manje abalimi bese belungiselela ukulima njengoba izulu seliqalile nje ukudumaduma ukhize endaweni ezihlukeneyo. Manje abalimi bathola ukuthi inhlanyelo kayithengeki lobunzima obukhulu ngoba intengo yankhona hayi iphezulu kakhulu.
Umnumzana Maluba Mhlaba omunye njalo umlimi uvumelane lo Sibanda esithi inhlanyelo ayithengeki.
Indaba le eyokukhwezwa kwenhlanyelo leyo asazi ukuthi kathi bacabanga njani bona abantu abayibo abakhangeleyo abasikhangeleyo ngoba nxa inhlanyelo i 10 kg iyakuba yi $30 whereas eZimbabwe kakula mntu ohola that kind of foreign currency and ma uswayipha iba more expensive. Mina inhlahla nje ukuthi inhlanyelo vele ngathenga vele kudala. So yes, abangakathi ngiyabazwela lami kodwa ngisadinga ukuthi ngikwanisele ngoba ngiyashota enxa nge-5 kg. But ukukhweza kwenhlanyelo lokhu ngibonekani yinto engaqondanga. Into engaqondanga sibila ngazi ukuthi uhulumendeni ukhangele ngathi nxa kusenzakala so ebantwaneni bakhe. Ubaba ongakwaziyo ukuthi abantu bakhe bayavuka besidlana ekuseni kumbe badleni izolo which it is as good as ubaba ngubaba uyabe engekho.
Umqondisi wabalimi eMathebeleland North kugatsha le-Agricultural Extension Services umnumzana Dumisani Nyoni uthi abalimi abazancediswa ngenhlanyelo nguhulumende ngabazangena kuhlelo lwe-intwasa.
Usebenzisa inhlanyelo ama 2 kg ngendimanyana yakhona kodwa nxa ngenxa yokuthi uyakwenza imfanelo zonke isivuno ositholayo sidlula kafutshana isivuno somuntu oyabe elimi i-hectare ngoba uyabunga i-hectare leyana uyabunga izange ulungise ulima amagodi kumbe udebe indlela yokulima naleyo esithi khona ngiyamalifatayi abalimisi babuye babona ukuthi ukwenzile usubhaliswa uzuze layo inhlanyelo the fertilizer yaphansi the fertilizer yokuzalisa ukuze kanye lezinye inhlanyelo ezithiyeneyo kuba ngumumbu kuba ngamabele kumbe inyawo uthi lokhu yakukhethile i-sunflower amazambane lendumba uhlanyeleke konke lokhu kukhangele ukuthi uzazuza ukudla okukwenelisayo nemuli yakho uzahambisa okunye i-GMP uyethengisa.
Unyoni uqhubekele phambili esithi uhulumende uzanceda wonke umlimi eMathebeleland North.
Yena lisa ekade sikulungiselela sikhangelele ukuthi alubani zonke izakhamuzi zeMath North 265,000 imizi alubani yangena kulolu hlelo kodwa okusina kwenzakele ukuthi abanye bayasukuma abanye abasukumi kodwa ukulungiselela kukahulumende kukhangele ukuthi wonke umuntu ozimiseleyo ukugebha amagodi kumbe ukugebha namakhuba amalifatayo ndawo lapha ahlanyela khona abalimisi babuye bahlole babone ukuthi wenze ngendlela akhonjiswe ngayo uyazuza okuncediswayo. Yes.
Bayakhala abalimi abangasoze bangene kuhlelo lwe-intwasa abathi intengo yenhlanyelo ikhuphuke okumangalisayo. Bathi balakho ukuthi bacele uncedo lokudla ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende weMelika. Selengeza imali ebisiza ngayo abantu bakwele Syria ngezigidi ezedlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye 756 million ngemva kokulinika usizo olufika izigidi ezedlula kancane amakhulu ayisithiyangalombili 808 million ekuqaleni komnyaka. Unkosikazi Linda Thomas Greenfield omelele eMelika kumanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations utshele ikhansili yezokuphepha ukuba abantu beSyria balokhe besengozini. Kusukela kumnyaka ka-2011 kwabhubha njalo kwalimala inani labantu abangamakhulu ayizinkulungwane ezintathu lengxenye 350,000 kuthi abanye abangamathumi azinkulungwane sebabotshwa ngenxa yokunganaki bathunjwa ngenkani kumbe bacatsha kuthi abayizigidi ezilithumi lantathu 13 million sebasuswa lapho ababehlala khona. Inani elifika izigidi ezimbili baswela okokudla okwaneleyo kusenjalo
isibalo sokwaqhamuka umkhuhlane wesihudo ikholera elizweni elingasela kunakekelwa kuqondileyo kwezempilo. Konke lokhu kwenzakala ngemva kwamandla alolunya kahulumende wakuleli asetshenziselwa izizalwane ezazitshengisela ngokuthula zikhonona ngohulumende kamnumzana Assad ngomnyaka ka-2011. Elemelika lihlezi lililizwe elikhokhela wonke amazwe omhlaba jikelele ekunikeni abantu beSyria usizo. Le imali engezwayo izanceda izigidi zeziphepheli khona manje njalo izanceda inhlanganiso zokusiza abantu ezisebenza lazo ukuthi benelise ukuphandela lezo ziphepheli amanzi ahlanzekileyo, ukudla, impahla etshiyeneyo, indawo yokusitheka, ezomvikela, impila kahle eqakathekileyo, losizo lokudla okwakha imizimba. Njalo kuzasekela inhlelo zokuphilisa uzulu elizweni lonke kusalesikhathi. Unkosikazi Thomas Greenfield uphinde wathi lokhu kutshengisela ukuba uhlelo lolu lweResolution 2642 kumele lwenziwe ngesiphakathi. Pangi, uthi kufanele uncedo lufike endaweni ezithiyeneyo elizweni lonke jikelele kungelankinga. Unkosikazi Thomas Greenfield ugcizelele sithi umbuso okhululekileyo abantu bakwele Syria ukwakha lokusinda. Uthi ulusizi ngamaqhinga okulibazisa asetshenziswa nguhulumende kaHassan encediswa ngele Russia ngoba kuyikho osokubambezela ingqubekela phambili yohlelo lokuthula njengokuthiwe isivumelwano seCouncil yezokuphepha esamazwe omanyano iUnited Security Council 2254. Unkosikazi Thomas Greenfield uthi isikhathi sesedlule ukubana uhulumende ka-Assad kanye lele Russia benze abakuthembisayo. Uthi sesedlule isikhathi sokuba bathathe umthwalo wabo wokubangela udlame lokungahlaliseki. Ngakho-ke uthi isikhathi sesedlule esokuba benzele abantu beSyria okuqondileyo. Unkosikazi Thomas Greenfield uthi elemelika lizaqhubekela phambili lilwela ingqubekela phambili lokukhululeka kukazulu kwele Syria. Hey guys, showtime. Owa manje sileqembu insingizi esalemukela libobaba silovusa mkhaya uBlessings Ngqo Nkomo besithu sekamtho lo Robin Mlawuzi siyalemukela kuhlelo lethu bobaba.
Asiyabonga kakhulu.
Ngiqale ngawe mkhaya, nguwe okhokhela leli qembu angithi?
Yebo, batsho njalo.
Batsho njalo. Akusitshele ngamafitshane ngohambo lwenu lapha kwele Melika, lifike nini njalo lihloseni?
Sifike lapha eMelika izolo ebusuku umuntambama eWashington DC. Sinxuswe yi-classical movements, i-music agent esebenza namaqembu amaningi kakhulu emhlabeni wonke. Bathakazelela iminyaka engamachumi amathathu, 30th anniversary. So basinxusile njengabantu esisebenza labo ukuthi sibuye sizo-entertain ama-guests abo ababuya ku-anniversary le ngesonto.
Kulokunye yini elizakwenza lilapha kumbe lilande nje?
Silande uhlelo lolo kodwa sinxuswe futhi sasesinxuswa ngenye i-church, i-Fair Street Baptist Church. Sake sayivakatshela size sibuye lapha eminyakeni edluleyo. But siye besizwa ukuthi sikhona bathi hayi singadlule eceleni. So ngesande kuseni sizaba le-mini concert e-church for abazalwane nabantu bonke nje abafuna ukuzobukela and then sesiba le-church service.
Okay. Iqembu leli sembuya kuwe sakamtho umntu Nkomo. Iqembu leli vela ngabe alinjelanga ukuthi ngisekamtho. Ngoba mprefer ukutsho njalo.
Hayi, kuright.
Iqembu leli lenu labunjwa nini kulaba abangalaziyo lini?
Yes, iqembu leli labunjwa ngo-1987 esikolo esobukazi lapho esafunda khona.
Hawu, lingamadoda esobukazi.
Esobukazi.
Lobathathu.
Hayi, ama original members view album bayo ngo-1987. Yes.
Ya, ngabona ebe mbaziyo lapho ngoba sinayo. Ngisase fresh nyana.
Yeah.
So, Mlawuzi, ungathi umculo eliwuchayayo ubizwa ngokuthi yini? Njalo abemelika lamanye amazwe bawemukela njani umculo wenu?
Siyangiyabonga kakhulu. Ngesikhiwa babe sithi i-roots music.
kodwa kithi nxa suka kobulawayo sibiza ngokuthi music lay ngamasiko ngiyamasiko ethu imbube music. So abantu abalalela loculo o endaweni esesike sahamba kizo bawuthakazelela kakhulu bawujabulela bathi ubayenza bekhululeke nje ngayo yonke indlela uma besizwa lo mculo, because lo mculo siwuhlabela njengama voice ethu lengungu lezandla, so singathi natural music ophuma kobulawayo phakathi street eZimbabwe. So yeah, imbube imusic umculo ngona imbube.
Hayi, sizakuzwa nje imbijana bazasihlabelela imbijana ukuthi sizwe umculo wenu. Kodwa mbuye kuwe njalo Sekamtho.
Yes.
Kungani lihlala e-Austria, kuhamba njani? Lihlala e-Austria kumbe lihlala ekhaya eZimbabwe?
Okwamanje ngathi sihlala ndawo zombili. But isikhathi esiningi sabe se-Austria. I-first tour, i-tour yethu yokuqala yaba se-Austria ngo-1995.
Uh-huh.
Yes, so sathanda kakhulu indlela abasiphatha ngayo, indlela abayamukela ngayo i-music yethu. And then okwenza sahlala e-Austria kakhulu bese sifuna ukustarta i-music, sihlanganise i-music yethu, the classical music. I-imbube music, le classical music. So sase sihlala isikhathi laphana sifundela ukuthi sokuhlanganise lokhu, sikwanise ukubhala i-music yethu ngama-notes. Yes, sasafunda sakuyenza. And then sase decide ukuthi sibe lamakha amabili iZimbabwe le-Austria.
Wow. Ngiphenduke kuwe njalo Mkhaya. Kukhona yini eliza kupha kulela uZulu nonyaka kumbe ekuqaleni komnyaka ozayo?
Akunengi kakhulu, kunengi. Sihlezi sipheka. Noma COVID lockdowns asinike isikhathi esiningi esokuthi senelise ukupheka. Osokusele nje ukuthi siphakulule. So hayi buffet ikhona nje. Sizoloko siphakulula mihla nemijana umnyaka uzuye phela.
Angazi ukuthi lingakasiniki kumbe ngcono lisihlabelele lisinike nje okunye likuphakululayo.
Laduma baba laduma.
Duma laduma ladumizu.
Laduma baba laduma baba.
Duma laduma ladumizu.
Isikhathi baba.
Isikhathi.
Awusifile asambe. Siyokhule entabeni. Isikhathi baba. Isikhathi. Awusifikile asambe. Siyokhule entabeni. Uze mina nawe sipha. Bathizwe ekameni likababa lendodana lomoya oyingcwele. Uze mina nawe sipha. Bathizwe ekameni likababa lendodana lomoya oyingcwele.
Waze waba mnandi umculo insingizi. Ngiyabonga madoda. Ngusekamtho uBlessings Nqonkomo njalo lovusa Mkhaya okhakhela iqembu labo lo Robin Mlawuzi. Siyabonga kakhulu ukuthi libe lathi namhlanje.
Kubonga thina.
Siyabonga kakhulu.
It was a Friday my darling. Was a Friday seven to forget.
Good evening, kuhlelo Woza Friday. Silomculi wengoma zokholo uThabiso Moyo owazakala ngokuthi nguMadewa. Ucula leqembu labantwana bensindiso yamaNazareth ekobulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazo weStudio 7 uEzra Chisa Sfanda.
Umadewa umfelokazi obeshadwe ngureverend J Maphosa obedume kakhulu kwezenkolo wathe kupheni wakhe wathela umkakhe umadewa ukuthi aqhubekelise phambili ivangeli ngomculo. Yekela sizwe imbali kamadewa.
Okhulele endaweni yaseLupane, wafunda khona endaweni yaseLupane. Ngifunde eThongoko Primary School, ngazofunda eNhlanhla Secondary School, ulaye ngaphetha khona ukwenza izifundo zami. Mina endimeni yomculo ngiqale ukuba khona ngo-2010, la bengili-backing vocalist lika-Rev J Maphosa, umkhokheli weqembu lensindiso yamaNazaretha iNdlunkulu Gospel.
Umadewa ulandisa ngokuphiwa kwakhe intambo ngumkakhe ukuthi akhokhele leli qembu lezomculo.
Rev J Maphosa ongumkami wasethi iqembu lakhe lele labantwana bensindiso yamaNazaretha ebeliculwa nanoma ubani owesifazana ongaphansi kwensindiso yamaNazaretha usefuna ukuthi libanjwe yini unkosikazi wakhe ngokugcweleyo ngoMeyi 2020 yena wasedlule ezweni singalirekhodi. Kodwa ngase ngubona kufanele ukuthi kwamele ukuthi ngigcwalise izifiso zomngani ngilirekhode ngiqale ukuba sendimeni yomculo ngokugcweleyo. Ingakho ngo-2020 ngo-December ngathatha leli nyathelo lokuthi ngirekhode i-albhamu yami lokuqala isifiso wena kanjani.
Bakhona abamenza wathanda kakhulu ukuthula amadewa njalo sacindezela amadlalati akhe engoma zokholo.
NjengoRev J Maphosa lo Thembi we Sisters of Paradise ngoba ngenza ngakuthanda umculo ngawuthakazelela ngaze ngafisa ukungena kuwo ngokugcweleyo njengoba okwamanje sengisenza. Mina ngilama-albhamu angu-3 okwamanje elithi sizowela kanjani, ngicela ukuvuma lo wethembekile Jehova. Kumanje ngiphezulu kokusebenzela elinye elesi-4 elizaphuma nje kunokudlalanga esikhanga ethi lizaphuma mhlaka-15 November leli albhamu.
Ungahambi madewa, tshela abalaleli ukuthi umculo wakho utholakala ngaphi njalo bafuna ukuxhumana lawo bangakuthola ngaphi.
Madewa nabantwana bensindiso yamaNazaretha batholakala kakhulukazi ku-YouTube, Facebook, siyahaywa emidlalweni etshiyeneyo. Ama-CD ethu kakhulukazi siyazithengisela thina egodini laphana phambi kwako okay. Osidingayo siyatholakala ku-0774 45 46 55. Konke kakhulu lakubalandeli besalisapota njalo. Ngiyabonga.
Besisindiswa ngabantwana bensindiso yamaNazareth bekhokelwa ngumadewa obengunguye esigwetshelayo kuhlelo waza Woza Friday libe nempelasonto ebusekileyo. Igama lami ngeza Jesus Bamba.
Yeah.
Zulu Live Talk namhla sixoxa ngomhlangano omkhulu webandla leZANU PF we Congress singeke hlukani sihlobo ukuthi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amalunga wonke ebandla leZANU PF athi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele abe ngumabhalane omkhulu webandla leli. Abantwana besikolo seMashingo sebetholakale belecala lokuba lomhloliso wesilungu ongekho emthethweni. Abalimi abaningi bakhala ngentengo yenhlanyelo ephezulu. Namhla sithethekele liqembu le-insingizi elisethekelele lapha e-studio e-Washington DC. Silugcibake lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Sithi asidibaneni njalo ngomvulo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.